sekuru vakaenda vasina chipiwa
chemweya urombo
shayandofunda chere idzi dzatapwa nekuchiva zvinora
urombo urombo pera kwese
afungiro edu avhiringwa neutapwa
hoi hoi erere hoi hoi erere
kusvetwa ruziva Chikwekwe cheutapwa
Urombo, urombo kushaya njere
Kare kare ndiko taitenda kuvadzimuka Kutenda vadzimu kuti ndivo vanosvitsa Kunamata panoda kuti ubike doro dodzungudza musoro dodzungudza musoro Kunamata panoda kuti ubike doro dodzungudza musoro dodzungudza musoro Kunamata panoda kuti ubike doro dodzungudza musoro dodzungudza musoro Kunamata panoda kuti ubike doro dodzungudza musoro Chishaya kwara vachitenda zvakatukwa Vana vatsungaira Vachishaya kwara vachitenda zvakatukwa Vana vatsungaira Vachishaya kwara vachitenda zvinora Vana vatsungaira Vachishaya kwara vachitenda zvakatukwa Anewe andiano shitsa Kumatenga anemwe 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 andiano shitsa kumatenga
Yeah.